parizvino tine vanhu vanokwana kuita 972,000 vanyoresa kuti vave vavhoti, zvinova kuti takuda kuvavarira kusvika pa1 million, asi tiri kungoona kuti nhamba iyi ichiri pasi pefungidziro dzedu. Dai vanhu varamba vachingobuda nouwando hwavo vese vauya vazonyoresa kuti vave vavhoti.
Saka mune chivimbo here chekuti mungakwanisa kusvika uwandu hwamanga muchida panosvika musi wa25 panopera chikamu chekutanga ichi?
Panopera chikamu chekutanga tingangotadza kusvika patanga tichida kusvika, asi tine vimbo yekuti patinozenge takuenda muchikamu chechipiri nechechitatu nechechina, vanhu vachabuda zvezvekuti vachakwanisa kusvika panhamba yedu yatiri kuda ye7 million. Tichine vimbo yekuti vanhu veruzhinji vezimbabwe vachabuda. Tiri kungofungidzira kuti vanhu vazhinji vanoti kana chirongwa chichitanga havadiwi kuita vekutanga kubuda. Saka iye zvino tiri kuona kunge vanhu vakuti budei vachiteerera zvidzidziso zvavari kuwana kubva kwatiri nemamwe maorganization akaita sana ZimRights. Tiri kuona kunge vanhu vedu vakubuda, saka tinotarisira kuti muchirongwa chechipiri, chechitatu nechechina vanhu vedu vanenge vawanda kusvikira patiri kufungidzira.
Pangai paine chikumbiro chamanga maendesawo kuhurumende kuti pagadziriswe nyaya yevanhu vaya vatingati vanotoresa mhiko, muchida kuti vamwe vezeki vaite basa irori kwenguva pfupi pfupi chete panenge panyoreswa vanhu kuvhota? Mati mawana mhinduro here?
Tichakangomirira mhinduro, asi tine vimbo yekuti hurumende ichatambira ichagashira chikumbiro chedu mune zvakanaka, nekuti ndiwo nzira chete yatiri kungoona ingaite kuti tibatsire veruzhinji avo vari kushaya mapepa mamwe avangakwanisi kuuya nawo seproof of residence.
Imwewo nyaya vaye vanganzi vabva kure kana kuti maaliens vanenge vari kutiwo vachiri kusangana nedambudziko pakunyoresa, zvii chaizvo zvinodiwa kuti vange vachinyoresa zviri nyore?
Isu kwatiri kuzeki vakauya vine zvitupa zvinoratidza kuti vachiri maaliens, tinovatuma kuti vaende kwaregistra general kwava mudede. Ndo kwavanobatsirwa, ndo kune ruzivo rwakakwana rwekuti uyu anokwanisa here kupiwa chitupa chekunge amugari wemunhu kana kuti kwete. Saka ruzivo rwakakwana runowanikwa kuna vamudede.